manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu mbudzi 24/2021. Makaterera ku Studio 7 nevenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare rabvumirana nesu kuti zveshua zviri kunzi zvakataurwa hazvibuditsi kuti mhosva yacho iri papi. Parwa kwemhosva kuri papi. Taura kwakaitwa munhu akataura asingawirirane nekupunzwa kwezvivakwa zvevanhu. Mashoko ake wawo anobudisa mhosva pakuti kudini. Saka koti yataura ikati haisi kuona pane zvaunzwa neestate. Pane chinoburitsa kuti pane mhosva yakaparwa.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vekuchitungwiza muzvare Alice Kuvea vawanikwa nedare vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosvitsa makore mana vari panyanga. Chikwata cheZimbabwe chemaLady Chevrons mangwana mangwanani chirikupinda munhandare mumutambo wekuedzana masimba nechikwata chekuAmerica icho chiri muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiyo kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vekuchitungwiza muzvare Alice Kuvea vawanikwa nedare vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekukurudzira vagari vemuchitungwiza kuita zvemhirizhonga. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongi wedarira magistrate remuno muchitungwiza amai Gladys Moyo vati hapana humbo hwakasvitswa kudare nehurumende hunoratidza kuti muzvare Kuvea vakapara mhosva yavari kupomerwa. Amai Moyo vati mapepa ekupomera muzvare Kuvea mhosva anga asiri kubudisa pachena mhosva chaiyo inonzi yakaparwa namuzvare Kuvea, saka vati vaona zvakakodzera kuti varase nyaya iyi. Zvaturwa nedare zvatsinirwa nerimwe remagweta muzvare Kuvea Fred Masarirevhu.
Kudare rabvumirana nesu kuti zveshua zviri kunzi zvakataurwa hazvibuditsi kuti mhosva yacho iri papi. Kuparwa kwemhosva kuri papi. Kutaura kwakaitwa munhu akataura asingawirirane nekupunzwa kwezvivakwa zvevanhu. Mashoko ake wawo anobudisa mhosva pakuti kudini. Saka koti yataura ikati haisi kuona pane zvaunzwa neestate. Pane chinoburitsa kuti pane mhosva yakaparwa. Saka state yacho haikwanise kuenderera mberi nekutonga Alice kuburikidza nemapepa akaiswa pamberi pedare pari zvino nekuti mapepa iwawo haasi kuburitsa kuti mhosva yacho iri papi.
Muzvare Kuvea vati kushungurudzika kwavakaitwa nenyaya iyi hakusi kuzovadzosera kumashure mukurwira zvido zvevagari vemuchitungwiza. Vachiti vakuru vakuru vekanzuro yechitungwiza pamwe nehurumende vanofanira kuita zvinhu zviri pamutemo.
Chataingoita ende chatukuramba tichiita ndechekukurudzira kuti chitungwiza municipality itedze mutemo, Minister of Local Government itedze mutemo nekuti kupwanya kwavakaita kwakange kusiri pamutemo. Ende isusu kuvaendesa kumataraidzi mhosva epamusoro yehigh court tichihwina nyaya yacho tichivamisa kupwanya kwavaita zvinotaridza kuti zvavaita zvakanga zvisiri pamutemo. Ende isusu tiri kungoti mutemo ngautedzerwe. Uye zvekare tinotarisirawo kuti vanotengesa vachawanikwa vachivakirwa pekutengesera pane mvura yakachena, pane zvimbuzi uye pane mutengo wakaderera zvekare. Ndio chete zvandokwanisa kutenda zvekare. Ndinongoti zvekare Mwari azviratidza kuti chokwadi hachikundwe nenhema.
muzvare kuvheya vakasungwa mushure mekuburitsa kwavanonzi vakaita video vachitsoropodza kanzuro yechitungwiza pamwe nehurumende mushure mekunge vanhu vemuchitungwiza vapukanyirwa zvivakwa zvavo zvainza zvisi pamutemo. Muvhidhiyo iyi muzvare kuvheya avo vakazosungwa mushure mekuhwina kwavakaita kudare repamusoro rehigh court kwavakange vaisa chikumbiro chekuti kanzuro yechitungwiza kanzuro yeHarare pamwe nehurumende dzimire kupukanyira vanhu zvivakwa zvavo zvainza zvisi pamutemo. Vakataura kuti vachazorwisa zvese zvaiitwa nemakanzuro aya pamwe nehurumende vachiti zvaikanganisa raramo yevanhu. Asi dare rati harina charaona pamashoko aya, chinonzi chaikurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga. Vanoongorora zvematongerwo enyika varashwit mukundu vati hurumende yava Emerson Mnangagwa inongoshandisa mutemo uyu kumbonyikidza kodzero dzevanhu.
Chief zviri pachena zvakare pavanhu ava pavanozoenda kumatare dzemhosva vanenge vasungwa kuti vazhinji vacho hapana mhosva yavari kuwanikwa vainayo, zvinoburitsa zvakare pachena kuti mhosva idzi dzavanenge vanenerwa nemapurisa imhosva dzinenge dzisina maturo asi dzine chekuita nezvematongerwo enyika. Saka inyaya inoda kuti igadziriswe nekuti tikaramba tiri munzira yatiri zvinoreva zvakare kuti tichangopinda muna 2023 poitwa dzimwe sarudzo dzinoburitsa makakatanwa nekusawirirana, nyika yeZimbabwe yoramba isingaenderere mberi pamusoro pe kusagadzikana mune zvematongerwo enyika.
Kubva pakadzikwa mutemo uyu, nhengo yeMDC Alliance vamakomborero haruzivishe avo vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemina ndivo vakave munhu wekutanga kubatwa nemhosva pasi pemutemo uyu, uye vari kupikisa kubatwa kwavo nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa. Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vakamboudza Studio 7 munguva yadarika kuti munhu anomira nemhosva dzake mumatare pasingatariswe kuti munhu abuda mbamani. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Thomas chiri pasi.
Hurumende inoti iri kushishikana zvakanyanya nekukura kuri kuita dambudziko remhirizhonga ine chekuita nevanhukadzi pamwe nevanhurume kana kuti gender-based violence. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare senzira yekugadzirira kutanga kwekucherechedzwa kwemazuva 16 ekurwisa mhirizhonga iyi, mutevedzeri wegurukota rezvevanhukadzi nekusimudzirwa kwemabhizimusi madiki, amai Jennifer Muhlanga vati dambudziko iri rakakura zvakanyanya uye munhu wese anofanirwa kuzvipira kurirwisa kuitira kuti ripere munyika. Amai Muhlanga vatiwo denda reCOVID-19 rakawedzerawo kukwira kwemhirizhonga iyi, vakati kuroodzwawo kwevana vasati vabvazera kwakakwirawo zvakanyanya.
Manhamba edu maanzwa achibva kwakasiyana-siyana achakakurisisa, zvinoita kuti titi isusu kumhuri yeZimbabwe ngatishandei zvakanyanyisa munguva inoyi, ngatiyeuchidzanei kuti chinhu chakaipa ichocho chegender-based violence.
Amai Muhlanga vatiwo mapurisa emunyika akazivisa kuti gore rino kubva muna Kubvumbi kusvika muna Chikumi mapurisa akatambira vamhangari vemhando iyi yemhirizhonga zviuru zvina nezana nemakumashanu nevatatu. Vatiwo munguva imwe chete iyi kwakamhangarwa mhosva chiuru chimwe chete nemazana maviri nemakumasere nepfumbamwe dzine chekuita nekubatwa kwevanhu chibharo. Pamhosva idzi dzechibharo, mhosva 45 dzakaitirwa kuvanhu vanorarama neurema. Munyori mubaziri vaMoses Mike vatsinhirawo vakati nyika inofanirwa kukoshesa kupedza nyaya yemhirizhonga iyi.
Nyaya yekushungurudziwa kwemadzimai mudzimba inyaya iri kutinetsa zvikuru senyika. Inyaya yatinofanirwa kuisa pamberi mberi kuti nyaya iyi ipere.
VaMike vatiwo nyika haigoni kuenderera mberi kana madzimai achiri kushungurudzwa munyika. Vatiwo zvakakosha kuziva kuti mhirizhonga iyi haibati vanhukadzi chete sezvo varume vari kushungurudzwawo. Vachitaura pamusangano uyu, vakafanobata chigaro chemiriri weUnited Nations muZimbabwe vaAlex Gasasira vatiwo dambudziko remhirizhonga yakadai riri kukwira uye mapazi eUnited Nations akazvipira kushanda nehurumende mukupedza dambudziko iri. Mazuva gumi nematanhatu ekurwisa mirizhonga yanotanga mangwana kusvika musi wa10 zvita. Hurumende yati kunyange hazvo ichaita zviitiko zvakawanda pamazuva aya, zuva guru richange riri mangwana, apo vachaenda kumusha weEpworth kunovhura One Stop Center iyo ichange ichibatsira vanhu vanoshungurudzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakatora masimba mushure mekunge mauto apidigura hurumende yamushakabvu Robert Mugabe vasvitsa makore mana nhasi vari muhofisi paine muonero wakasiyana maererano nemashandiro ari kuita pamwe nemararamiro ari kuita vanhu munyika. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura apo vakagadzwa pamberi pemhomho yevanhu munhandare yeNational Sports Stadium, vaMnangagwa vakavimbisa kubatanidza nyika, kuita utongi hwechekerere nekumutsiridza upfumi kuitira kuti vanhu vagare zvakanaka. VaMnangagwa vakavimbisavo kuve mutungamiri wemunhu wese, zvisinei kuti ndewebato ripi. Asi makore mana vari panyanga, mapata anopikisa anoti hapana chikuru chashanduka, achiti vaMnangagwa havasi kuita zvavakavimbisa. Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa remDC vaGift Ostalo Sizivan vati upfumi hausati hwasimuka uye veruzhinji vari kudya nhoko dzezvironda. Vatiwo kodzero dzevanhu dziri kutyorwa, izvo zvinoratidzwa nekusungwa kwevatori venhau vakaita saHopo Chingono. Nhengo dzebato ravo dzakaita senhengo yeparamende muzvare Joana Momombe, vechidiki mubato ravo vamakomborero haruzivishe muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Nisai Marowa. VaSiziva vatiwo hapana utongi hwechekerere sezvo sarudzo dzemabyelection dzakamiswa kuitwa hurumende ichiti kune denda reCOVID-19, asi bato reZANU-PF richibvumidzwa kuita sarudzo dzaro mumatunhu akasiyana-siyana.
Tikuona futi panyaya yesarudzo ndechekuti ivo kuZANU-PF nenyaya yekutya ruzhinji rweZimbabwe rasimuka kuti gadzirire sarudzo rikuya vakutatisari kuita sarudzo vari kutya kuenda musarudzo even ra2023. Ndodambudziko ratiri kuona kuti vaMnangagwa vari kuziva kuti munyika vanhu vataura kuti haisa kuda mukomana chidiki kuti apinde kuti gadzire nyika, saka
mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition, vaMavela Skumalo, vatiwo kupinda kwavaMnangagwa panyanga hapana chazvakasandura sezvo pakangochinjwa munhu chete, asi maitiro eZANU-PF ari mamwe chete.
Mukutarisa chaiko hongu huso hwakachinja senguva iyo yakabva Ian Smith vaMugabe vachipinda.
Mumwe mugari wemuHarare vaONG wayo vaudza Studio 7 kuti hapana chasanduka mukati memakore mana apfuura, vachiti zvinhu zviri kutoramba zvichioma.
Tikatarisa level yeurombo hwaani vanhu hwasiyana newekare ndochekutanga. Chechipiri tikatarisa maservice deliver akutova maguta atitakana mumamisha. Tikatarisa kuchikoro unotoona kuti zvikoro zvedu zvaakutodzikira, kana kuti mabhuku hakuna, kana zvekudzidzisa zvacho hakuna. Tikaenda kuzvipatara hakuna mishonga, hakuna kana zvekubayisa, hakuna zvechi, zvatova wesi kupfuura pazvanga zviri vaMnangagwa vasati vapinda.
Asi mumwe murume ati anonzi Gerald ati vaMnangagwa vari kubata basa zvakanaka, achiti pane zvirongwa zvakawanda zvakaita sekugadzira migwagwa mumaguta nemadhorobha.
Marudzi agadzirwa, mahighway ari kugadzirwa mumarokesheni nemaindastri maamaane makomba akasiyiwa nevaMugabe memuya muri kuvharwa. Chatiri kuchema nawo pari zvinezvi inhau yehori, nyaya dzehori dzinge dzichigadziriswa kune vakavatenderedza, ndozvakabudisisa vaMugabe. Asi vaMnangagwa mashandiro avari kuita, nyika yedu yeZimbabwe ikaramba ine utongi hwakafanana neihwohwo for the next maybe 3 years or so, tinenge taakuenda pamberi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kune vakafanira kubata chigaro chemutauri weZANU-PF vaMike Bima, asi imwe nhengo yeZANU-PF vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nebasa riri kuitwa nemutungamiriri nezvirongwa zvekusimudzira upfumi hwenyika zvakaita seNational Development Strategy 1 neVision 2030. Vati hurumende yavaMnangagwa yashandura mararamiro evanhu munyika pamwe nekusimudzira upfumi hwenyika.
President vari kuzama kuvandudza agricultural sector yedu kuti tidzokere patakanga tiri bread basket of Africa. Chinova chidanho chatopa musoro kuti tisvike ipapo. Totarira pamaissues emining, tiri kuona vari kuzama zvakare kuti mining yeZimbabwe idzokere. Tiri kuona kwavhurwa naFrederick Becker wana rengo mine wanane wari kufurwa vese anga parokari kare mamwe 20 years ago because of sanctions vari president vari kushinga kuti zvose zvicho saka zvizhinji zvekuti hatingakwanisi kuzotaura nezuva rimwe chete zvinozoda kuti gare kana nguva hombe titaura zvinhu zvakadaro izvozvo
kunyange hazvo hurumende ichiti ine urongwa hwekusimudzira veruzhinji World Bank inoti vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana masere vari kurarama munhamo yakanyanyisa muzimbabwe ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Vakaremara vari kukurudzira gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube avo vari kuparura bhajeti rehurumende ra2022 mangwana kuti vawedzere mari dzekuvasimudzira sezvo vaomerwa neupenyu zvakanyanya. Pari zvino vakaremara vari kupiwa madhora zviuru zvitatu zvemunyika pamwedzi. Ongororo yakaitwa nesangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization kana kuti UNESCO yakaburitsa pachena kuti vakaremara ndivo vakanyanya kuomerwa neupenyu munguva yeCOVID-19 muZimbabwe sezvo vari kukundikana kuzviitira mabasa emaoko kana kupema. Vasikana vakaremara vanonzi vari kumbunyikidzwawo zvakanyanya munguva dzino dzekurwisa denda iri. Vakaremara vanonziwo neongororo iyi vari kutadza kuenda kuchikoro kana kuzvipatara. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vachirwirawo kodzero dzevakaremara uye vasingaone vamasimba kuchera.
Tinozviziva kuti kubazi republic service labor and social welfare kwava nedepartment riko rinonzi disability affairs. Muchokutanga tatingatarisira kuti budgeti riite ndechekutsanangura kuti vachapa mari yakawanda sei kudepartment of disability affairs kuti inge ichikwanisa kufambisa zvirongwa zvinoita kuti vanhu vakaremara vange vachivandudzwa nekusimudzirwa nekudzidziswa. Chechipiri, tinoziva kuti kune vanhu vakaremara vanowana mari kubva kuhurumende.
Iyi mari yei vakuchera?
Yekuti vange vachibatsirikana. Atingati magrants kana kuti harmonized cash transfer inopiwa hayo vanhu vakawanda vanotambura asi vanhu ivavo vanhu vakaremara varimowo. Tinenge tichitarisira kuti bhajeti iyi chekutanga ipe vanhu ivavo mari inokwana inotenga.
Vange vachipiwa mari pamwedzi?
Pari zvino mari yatakapedzisira kunzwa ichipiwa anga ari madhora zviuru zvitatu. Saka ndinotarisira kuti bhajeti dzimwe padai rinokwanisa kutarisawo kuti madhirama zviuru zvitatu pamhuri pamwedzi angavandudze here upenyu hwevanhu vakaremara. Minduro inoti haangavandudze.
Poitwa sei?
Tanditifungidzira kuti zvimwe pada bhajeti richatarisawo kuti mari yochipiwa takatarisa yatingati cost of living kuti mwedzi nemwedzi raramo inomboita mari yanga yakuzviuru makumi mana. Iyo raramo
zvizvimwe zvamunofunga kuti zvakakosha kuti zvigadziriswe?
Ndinofungidzira kuti zvakakosha kuti bhajeti ringe richitsanangurirawo zvikuru sei kunyaya yedzidzo. Tinoziva kuti pane vanhu vakaremara vakawanda vanowana dzidzo kubva kuhurumende kuzvirongwa zvakaita sana bhimu zviya, asi dzimwe nguva mari iyi haiuye nenguva. Saka ndinotinda kuti mari iyi inge yakadonongodzwa mubhajeti asi ichizokwanisawo kusvika nenguva kuitira kuti vana varambe vachidzidza. Chekupedzisira munyaya dzedzidzo idzodzo tine chitarisirawo kuti dai bhajeti ratsanangura kuti zvimwe zvikwanisiro zvinoshandiswa nevanhu vakaremara mukurarama kana kuti mukufunda kwavo atingati maassistive devices, hurumende ichaita sei kuti ibatsiridze kutenga zvinhu izvozvo nekuti zvinenge zvakakosha. Ndochipedzisira nenyaya yeutano. Nyaya yeutano inyaya yakakosha zvikuru kune vanhu vakaremara. Takatarisa kuti mazuva ano kune nyaya dzeCovid.
Munoda kuti paitwe sei?
Saka tine chitarisirawo kuti bhajeti inenge ichitsanangurira kuti mukurapwa kwevanhu vakaremara kutange kuchibatwa sei, uye hurumende yakazvipira kusvika papi kuti vanhu vakaremara vange vachikwanisawo kuwana utano hwakanaka.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi uye vasingaone vamasimba kuchera vari parunare muHarare. Yashuka ngoye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden pamwe nemudzimai wavo vakabatsirana kupa vanoshupika chikafu chenyama yetoki nembatatisi paimba inobikirwa zvekudya yeDC Central Kitchen iyo inoshanda pasi pesangano rinobika chikafu chinopiwa vadzidzi vemuzvikoro pamwe nevamwe vanhu vasina pekugara. VaBiden vakabatsirwawo nemuteedzeri wavo amai Kamala Harris nemurume wavo avo vakauyawo nezvekudya zvavainge vabika. Somalia yadzika mutemo wekuda rubatsiro rwechimbi-chimbi sezvo zvikamu makumi masere kubva muzana zvenyika iyi zvisina kuwana mvura yakakwana, izvo zvasiya vanhu vanodarika mamiriyoni maviri vasina chikafu chakakwana pamwe nemvura. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica chakatanga sangano rakazvimirira rekurwira kodzero dzevanhu muzvare Comfort Dondo vanoti panguva ino yekurangarira kushungurudzwa kwevanhukadzi pasi pe 16 days of gender based violence vachange vaine zvirongwa zvizhinji zvichange zviri padande mutande zvekunzwa zvakasangana nevakamboshungurudzwa uye vari kushungurudzwa nekuvapa ruzivo rwekuti vangaite sei. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavilas Muhlanganya uye weStudio 7.
Takatanga organization yatinoti NGO, non-for-profit organization, inonzi yoPhumulani, Minnesota African Women Against Violence. Ndakaipa zita rinekuti ndokwa ndakaitangira kuMinnesota, asi chirongwa chedu chinobatsira madzimai pasi rose. Saka pa 16 days of activism tinokurudzira madzimai vakambosangana nemhirizhonga kuti vaonekwe vari kusheya nyaya dzavo nemamwe madzimai. Vamwe vari kuzvisimbisa vachitaurawo zvakaitwa kwavari nemabudiro avakaita. Uyezve tange tine zvimwe zvirongwa zvevana vechidiki, mayouth, kudzidzisa vana vedu vechidiki vakomana kuti vanobata seiwo vamwe vavo vechidiki madzimai kubvira vachiri vana. Tange zvakare kuhosama maconference niya ya COVID-19 hatisi kusangana zvedu pauzima, asi tinenge tine zvirongwa zvatinoita online izvo tichange tiri kushera. Ndinowanikwa ini paFacebook asa rangu richinzi Comfort Dondo. Mukatarisa paFacebook munondiwana munoona pane zvimwe zvirongwa zvinenge zvichiitika ipapo.
Chii chakaita kuti mufunge kutanga sangano renyu iri?
Ndakawirwa nedambudziko iroriwo muwanana yananga ndiri kuno kuAmerica. Ndakange ndakaroorwa nemuAmerican, asi zvakangoitikawo kuti semadzimai akawanda paunobata pamuviri pekutanga panowanzoitika kakushamisika kakukatika madya kanoitika pamunhurume kunyange makaroorana. Ndakatozodzidzawo ndikaona kuti vakadzi pavanobata pamuviri ndo panonyanya kuwanda abuse, nekuti munhu wemurume anenge ariwo mushoko ino mwana wekutanga. Zvikasabatsirwa munhu akasavana vakasavana rubatsiro kubva kuna kumadzitete kana kushamwari anogona kupedzisira paitika mhirizhonga. Saka ini ndakasangana neyo mhirizhonga. Ndasangana nayo ndakava nekushungurudzwa kwakanyanya ndichishingirira mwana wangu, asi pandaienda iro dambudziko irori ndakasangana nemaorganizations akasiyana-siyana, asi kuno kwandiri kugara kuno ariko asi akange asingamiti macultural needs angu semunhu mwechikadzi akazvarirwa kuAfrica. Mazhinji acho aicater for vachena vemunomu kana vatema vemuno. Saka ndo pandakabva ndaona kuti regai nditange wo bato rangu rinoita se rinobatsirawo madzimai ekwedu. Saka ndo matangiro atakaita kubvira 2015 up to now tichiri kungoshanda nemadzimai akazvarwa kuAfrica.
Tinoona zvakare makawanikwa muchinyora bhuku. Bhuku iri rinonzi chii uye rinobatsira sei madzimai ari kutarisana iwo nemhirizhonga? Makawanikwawo muchimbopinda mumhirizhonga here?
Ndakanyora bhuku rangu. Bhuku rinonzi Facing the Giants. Facing the Giants rinotaura nemhirizhonga yandakasangana nayo, asi handingotaure nezvemhirizhonga yandakasangana nayo. Ndinotanga kutarisawo kuti kubvira ndiri mwana mudiki mararamiro ataita, ndakakura sei, zvii zvimwe zvinhu zvakazondikonzeresa kuti ndipedzisire ndasvika mudambudziko rakadai. Saka ndinotaura zvinhu zvinosanganisira trauma yatinoti childhood trauma, zvimwe zvinhu zvinoitika makuriro edu, zvimwe zvachona zvinoitwa nekuda kwetradition culture. Ndinozvibata izvozvo mubhuku rangu. Ndotarisawo pandanga ndave kuAmerica, kubatsirika kwandakazoita nezvimwe zvo zvandakaita kuti ndibude munero yanoti vicious cycle yeabuse. Saka ndinonyora nyaya dzeupenyu hwangu, ndosangasa nyaya dzamamwe madzimai andashanda nawo. Asi andonyaufarira panyaya yebhuku randakanyora iri ndechekuti rinopa matools, rinopa zvinobatika zvinogona kubatsira madzimai. Tine rinoti journal kumashure kwebhuku. Ndakarinyorera kuti basi remadzimai kwete zvekuti kana zvekuti profit kunokumeka mari aiwa rongoti madzimai akawanda kwa madzimai kuZimbabwe bakwanise kuona obukiro revagobari vagobatsirika nasema basirika andakaita inini
vanenge vari kutarisana nemhirizhonga panguva ino apo pari kurangarirwa nyaya yemhirizhonga yegender based violence munovakurudzira kuti vaite sei uyezve munobatika kupi
Ini ndinokurudzira madzimai kuti always reach out. Tsvaga munhu anotaura naye, waunotrusta. Ini ndakasununguka chaizvo. Vanokwanisa kundibata pa Facebook. Tsarangu it's Comfort Dondo. Makatsvaga Comfort Dondo pa Facebook munondiwana.
Awe vanga vari muzvari Comfort Dondo, mukuru wesangano rePumulani, Minnesota African Women Against Violence, uye vari munyori webhuku rinonzi Facing the Giants, vachitaura vari kuMinnesota muno muAmerica, naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Nao zemitambo, chikwata chema Lady Chevrons che cricket che muZimbabwe, mangwana mangwanani chiri kupinda munandare mutambo wekuedza namasimba nechikwata cheku America icho chiri muZimbabwe, icho chiri kushanya muZimbabwe nemu Africa. Mike Okariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata cheZimbabwe ichi chiri kupinda mudariro mutagashinga cricket club neUSA chitiziva kuti kukundwa zvekare kunoderedza manyuku nyuku ari makundano aya. Zimbabwe yakarohwa mumutambo wayo wekutanga neThailand nemaruns masere zvekuti inofarira kukunda America kuitira kuti irambe ine mukana wekuenderera mberi nemakundano aya. Kunze kweAmerica neThailand, Zimbabwe iri mugungano regroup B neBangladesh pamwe nePakistan. Murairidzi weMaledi Chevrons Adam Chifo anoti vachaita nepese pavanogona napo kufadza ruzhinji reZimbabwe urwo ruri kuvatevera.
Tinozviziva kuti tine vateveri vazhinji munyika vanogara vanofamba nesu nguva dzose. Tinovambisa kuti isusu tichazama patinogona chaizvo kuti tinge tichitamba kukunda tichienda kutende mberi.
Chifo anoti kunyange hazvo vari kuda tikiti rekuenda kuWorld Cup hazvisi kuzove nyore achitarisa zvikwata zvakaungana muZimbabwe.
Mumwe mumwe wedu tiri muchikwata takadai maso edu ari pakuti tikwanise kuqualifya kuenda kuWorld Cup. Hakusi nyore nekuti kune timu dzakada sana West Indies ana Bangladesh ana Pakistan ana Ireland. Itimu dzinogara tamba cricket pamando chipamusoro.
Chikwata cheZimbabwe chiri kutungamirwa nakapteni wacho Mary N. Musonda. Ireland, Netherlands, Sri Lanka ne West Indies dziri mugroup A. Zvikwata zvitatu kubva pazvikwata 10 zviri muHarare izvi ndizvo zvinobudirira kuenda kumakundano e2022 World Cup. Mitambo yeWorld Cup qualifier iri kutambirwa munzvimbo ina Takashinga Cricket Club, Harare Sports Club, Sunrise pamwe neOld Hararians. Izvi zviri kupa vatsigiri vemutambo uyu dariro rakakura rekusarudza mutambo wavanoda kuona. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vekuchitungwiza muzvare Alice Kuvea vawanikwa nedare vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekukurudzira mhirizhonga. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosvitsa makore mana vachitungamira. Chikwata cheZimbabwe checricket chemaLady Chevrons mangwana mangwanani chiri kupinda munandare mutambo wekuedza namasimba nechikwata chekuAmerica icho chiri kushanya muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.